Simtare.
Le voci. Le voci. Fanta. Da kambo nyepera kudakwa sekunge ndamwa Hennessy kudakwa ndo yanga iri ketisi sandi mumiriro wanga wakaita penisi wandaibata ipapo waiziya volosi waziya volosi inoskwatanura njapisi apa njapisi ya row apa sina kepisi pasina pepa ufunge fresh fan kaletisi from the garden iri fresh fan kaletisi lucky enough ndanga sanda gwina mti iri dick daga ring kuto dick dam daga nyanzi dzacho ipapo dzanga dzina uchipa iri dick daga ring da chuma vakati chuma zvangu ndichiona pone papo ndaiona pono ndiri pa easy mufunge mfunge ndichiona pone papo ndaiona pono ndakatochila kasans kemukonya mfunge ndichiona pone papo ndaiona pono ndiri pa easy mufunge mfunge ndichiona pone papo ndaiona pono yakapera yava pono ati zvikwe ngati ndiana chene vivinach ana ramsnow pamwe nana raj arikuti papa kuwanza papa anonzi James Bond mamuzi yauya wema cinema CD ndaritenga kumuforena ino kauti ya rasa sarenda aziwake izvi mai hapana zvidhina ende futi hapatorina magirita ndirikuona pone papo ndaiona pono ndiri pa easy mufunge mfunge ndichiona pone papo ndaiona pono ndakatochila kasans kemukonya mfunge ndichiona pone papo ndaiona pono ndiri pa easy mufunge mfunge ndichiona pone papo ndaiona pono yakapera yakapinda ndakadhipa apa volume iriti verenge ndedho apa zvangu ndiri zi chachi ndochi
levels levels
ndakambonyepera kudhakwa sekunge ndamwa Hennessy kudhakwa ndo yanga iri ketisi sandi mumiriro wanga wakaita penisi wandaibata ipapo waiziya volosi waziya volosi inoskwatanura njapisi apa njapisi ya row apa sina kepisi pasina pepa mufunge fresh fan kaletisi from the garden iri fresh fan kaletisi lucky enough ndanga sanda gwina mti iri dick daga ring kuto dick dam daga nyanzi dzacho ipapo dzanga dzina uchipa iri dick daga ring da chuma vakati chuma zvangu ndichiona pone papo ndaiona pono ndiri pa easy mufunge mfunge ndichiona pone papo ndaiona pono ndakatochila kasans kemukonya mfunge ndichiona pone papo ndaiona pono ndiri pa easy mufunge mfunge ndichiona pone papo ndaiona pono yakapera yava pono zvangu ndichiona pone papo ndaiona pono ndiri pa easy mufunge mfunge ndichiona pone papo ndaiona pono ndakatochila kasans kemukonya mfunge ndichiona pone papo ndaiona pono ndiri pa easy mufunge mfunge ndichiona pone papo.